This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 23, 2016. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pashortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Professional body sematicha tinobvumirwa kuratidzira enda mapurisa havadi kana kuti vanoda as a trade union tinobvumirwa kuratidzira.
Sangano reZimbabwe Road Teachers Union of Zimbabwe rinoti mapurisa ave kuda kurikanganisa kuratidzira kwaranga raronga.
Tichitarisa kuManicaland kuri kushanda World Vision neCare, tine madhamu ane chitsama atakavaka tichishandisa mabasa ezvemaoko atinoti food for work muchirongo.
Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitwa kumaruwa, tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nesangano reUnited States Agents for International Development kana kuti USAID. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Road Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ rinoti riri kuzoenderera mberi nekuratidzira musi wa29 kubvumbi, kunyange hazvo mapurisa ari kuramba kuva pamvumo. Varayiridzi ava vanoti vane zvichemo zvakawanda zvavanoda kuti hurumende igadzirise zvinobata nyaya dzemashandiro avo. Mapurisa akamborovawo vakuru vakuru vesangano iri muna zvita gore rapera apo vaironga kuratidzira. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori wezvemutemo musangano iri vaMaxwell Basiyao.
Mapurisa vari kupa zvikonzero zvekuti demonstration yematicha ingangokonzeresa kuti ijoine nevanhu vakawanda vane zvinangwa zvepolitiki ikadzamara yakonzeresa munyika zviya, asi harisi riro donzo redu. Isu tiri kuzama kuda kuti tiratidzire sematicha tichinyunyuta nekumashandiro ematicha kunyanya maticha ekumaruwa. Izvezvi muZimbabwe maticha haachatenderwi kuenda kulivhi, but vashandi vemuhurumende vakangofananawo nemapurisa nemasoja. Masoja nemapurisa vanoenda kulivhi, but maticha parezvino havachatenderwi kuenda kulivhi until further notice. Ndo chimwe chichemo chedu chatichange tichiratidzira mudemonstration iyi. Uyezve tobatirwa pensheni pamari iyi agara iri pasi pepoverty data muraini. Zvinova chinhu chinorwadza chose, hatizvitarisiri isu sematicha. Saka chinangwa chedemonstration yedu ndechekuendesa petition yedu kuna Speaker of Parliament, kuendesazve petition yedu kuna Minister of Education anova ndiye ari kuita ma-anti-teacher policies. So isu ivhinisi mapurisa vakati havasi kubvuma netsamba yedu yekukumbira that demonstration kuti ive illegal, isusu we are going ahead with our demonstration.
Ko madii kuenda kumatare zvinosimboitawo vamwe vanenge varambidzwa kuratidzira?
Hatione tine nguva yekuti tiende kumatare because takatarisana neholiday. Isusu tatatora senguva iyo yekuti tiratidzire. Isusu based on the constitution of Zimbabwe inoti iyo a professional body sematicha tinobvumirwa kuratidzira enda mapurisa havadi kana kuti vanoda.
Munyori wezvemutemo musangano reRTUZ vaMaxwell Basiyao vari parunare muHarare. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rakatura mamwe mapepa kudare repamusoro soro richikurudzira kuti dare iri rinzwe nechimbi chimbi nyaya yakakwidzwa kudare iri negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere. Vakasukuwere vakakwira dare vachipikisa mutongo wedare repamusoro kana kuti rehigh court uyo wainge vati kumisa basa kwavainge vaita vamutendi Kombai vanova meya wegweru vachivapomera mhosva yeori kwainge kusiri pasi pemutemo. Mukuzeya nyaya iyi, tabata gweta resangano riri kuita nyaya iyi reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe chimbwa.
Iyo nyaya iyo yekugweri iyoyi kune mapepa akatoendeswa kudare ari kutaura iwo kuti kuuya kwenyaya yaKasukuwere rekudare hombe iyi kutsvaka kutambisa nguva. Saka tiri kutarisira kuti nyaya inzwike zvechimbi chimbi kuitira kuti meya vadzokere kubasa, nekuti basa rekuongorora kuti Eben Council iri kutongwa sei uye vanhu vari kugara zvakanaka sei inyaya yakakosha yekuti haingagari isina munhu anenge achiita tichimanyisana mumatare sezvatiri kuita izvi.
Saka makaendesa rini mapepa?
Akaendeswa mazuva maviri apfuura.
Mune tarisiro yekuti nyaya ichanzwikwa nechimbi chimbi sechikumbiro chenyu?
Ndo zvatakakumbira tiri mumaoko edare ipapo, asi ndo zvatiri kutarisira.
Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaZimbabwe chibwa vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzechikafu vatabisani moyo vanoshanda nesangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID nezvirongwa zvavari kuita mumaruva.
Tichitarisa kumanikaland kuri kushanda World Vision neCare, tine madhamu ane chitsama atakavaka tichishandisa mabasa ezvemaoko atinoti food for work muchirongwa. Apo vabereki vanopuwa zvivakiso, vanodzidziswa kuvaka vachibatsirwa nemainjiniya anobva kumasangano atiri kushanda nawo vachivaka madhamu, vachivaka mairrigation uyezve nemadhibha. Zvinobatsira zvikuru chaizvo munguva dzatinenge tasangana nematambudziko ekushayikwa kwemvura iri kunaya zvakanaka, kana kuti anobatsira zvipfuwo kuti zviwane utano hwakanaka, zvinozopowo vabereki mari dziri nani pavanotengesa zvipfuwo zvavo. Mukuburikidza basa ratinoita neofisi yedu inonzi yeEconomic Growth, tine mabasa atinoita akanangana nekudzidzisa varimi nzira dziripo dzamazuva ano dzekurima. Tiri kushanda zvakare nevarimi tichivadzidzisa nyaya dzezvekuchengetedza zvipfuwo kana kuita mabhizinesi akanangana nekuchengetedzwa kwemombe, dzingava dzemukaka kana kuti dzenyama. Muzvirongwa zvedu zveEnsure zvatiri kuita mubazi rezvechikafu, tiri kudzidzisa zvakare vanhu mabasa ekufusha mari atinoti nechirungu mavillage savings and lending, anova iwo abatsira chaizvo kushandura nekupa mhuri dzakawanda mikana yekuti vatangewo mabhizimusi madiki kumaruzevha anozovabatsirawo kuti vawane kutenga zvekudya pamwe chete nekuwana zvipfuwo zvavachashandisa mune zvamangwana.
Mungatiudze kuti muri kunyanyoshandira kunzvimbo dzipi muzvirongwa zvamuri kuita izvi?
Chirongwa chatiri kuita neWorld Vision chinonzi cheEnsure chiri muBuhera kuChimanimani nechiPinge muManicaland. Mumasvingo tiri muZaka tiri kuBikita pamwe chete nekwaChiri. Tichiburikidza neCultivation New Frontiers in Agriculture kana kuti CNFA, tiri kuCholocho, tiri muMatip South tichishanda kuVulilima, tichishanda zvakare kuMangwe nekuGwanda.
Mungati muri kushanda nevanhu vakawanda zvakadii?
Basa redu ratiri kuita neWFP tine vanhu vanokwana ivo 600,000 vakawana rubatsiro. Chirongwa chedu cheWorld Vision cheEnsure chiri kumanikaland nemasvingo nechiri kumatevelerend chiri kutarisawo mhuriwo zvakare dzinodarikawo 600,000.
Nyanzvi munyaya dzechikafu vatabisani moyo vanoshanda nesangano reUnited States Agency for International Development vari parunare muHarare.
We love y'all. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief Chiyambo. My Instagram. Yeah, middle. Now father, my sister.
Dafata munu wese mafita. Doro tadira basita fata bari basita fata kana ma ancestors. Yeah, waya waya.
Ini ndinoitwa Shintoman, aka Romeo Anthony the Dancer, Fada, Makatera Studio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwavanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Jesse Majome vanova ivo nengo yeparamende yeMDCT inomirira Harare West. Muzvare Majome vachange vachikurukura nesu pamusoro pezvinyorwa zvavakatanga zvavari kuti ivo Hands Off Harare Petition, izvo zvinoshora kurukota rezvematunhu vaSevia Kasuku Were. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Majome.
I want to know tender.
Mungati tsananguro nezve gwaro renyu idzva iri.
Ndingati ikurudziro kuvagare vemuHarare zvakanyanya vagare vari muHarare pari zvino kana kuti vagare vemuHarare vari kune dzimwe nyika kana vane hama vane chekuita neHarare kuti vanyore chinyoro icho chichemo chekuti kuna minister gurukota rezveloka kuti minister muHarare kwete siyana neHarare iremekedzai simba ratina reisusu vagare varidzi veHarare kuti tiite zvatinoda muguta redu tironge zvemuguta medu zvichiburikidza nevanhu vatakavhotera kuti minister hamusisina simba iroro constitution yavepo izvi zvaisi chakubvumidzei tiremekedzeiwo hatisi vana vadiki.
Zviri kutambirwa sei zvirongwa izvi zvamada kutanga pari zvino uyezve takanyanyotarisana nenhuna dzinotarisana nemadzimai?
Inini ndiri kuona chirongwa ichi chichitambirwa ndingati chichemo ichi pari zvino pane vakasaina ipopo paintanet vakati wandei petition iri paintanet saka inotinonokei asi ndiri kurudza kuti wese ndezvekuti vamwe havana mukana wekuenda paintanet asi vanawo ndapota endai mundoenda kana paFacebook page pangu mutore musaine maunirambeta petition vanhukadzi vanenge vanotinonokee handizivi kuti nei kuti vadairire nyaya dzakadai vanokurukura dzimwewo paintanet asi vanongotarisa vachidarika vachitarisa vachidarika asi zvinhu izvi zvinobata upenyu hwavo navo zvakare.
Chii chakaita kuti mufunge kuti muite petition iyoyi?
Ndinonyataura ndinonyatsonzwisisa nyaya iyi ndinonyatsobatwa nayo nekuti takarwisa zvikuru takanyora bumbiro idzvairi kuti tibvise chisimba ichocho chaminista kuti vasazokwanisa futi kupota vachidzinga dzinga nekukungurusa kungurusa makanzuro vachitsira zvavo zvematongerwo enyika zvebato ravo. Minista havafani hunge vachipiringisha piringisha ngavasadaro. Saka izvi zvinobetsera kuti nyaya dzekutungamirwa kwemaguta nenharaunda dzinobata vanhukadzi chaizvo nekuti nyaya dzemvura dzemigwagwa dzemakliniki emakanzuru dzemagetsi munzira zvinhu zvinokosha kuvanhukadzi. Saka nokuti kuvanhukadzi we ngatiiteiwo hanya nezvinhu zvakadai izvozvizvi izvezvi takukwanisa kuzvivhikira nebumbiro nekuti tikasashandisa izwira tinara takapiwa nebumbiro rinongofawa rakadaro zvonzi mwana asingachemi anofira mubereko. Saka ndapota sainai petition ikurudzirai vamwe vanenge vachida kusaina vanogona kuenda paintanet pakanzi Hands Off Harare Petition pawebsite inonzi www.change.org kana kuti vanogona kubvakacha paFacebook pangu inini vanoona ndine murazvo kana link yepetition iyoyi vongosaina vobva vapawo nevamwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Jesse Majome kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro naDr. Patterson Dzamara, vanove munin'ina wavaItai Dzamara, avakapambwa vakatsakatika muna kurume wegore rapera nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori Dr. Dzamara vakakwanisa kunge vachipinda munhandare National Sports Stadium musi wemuvhuro pamhemberero dzekuzvitonga kuzere vachikwanisa kuratidzira vari pamberi pematende akanga akagara vanyarikani izvo zvakazoita kuti vange vachitorwa nevanofungidzirwa kuti vasori vachirohwa zvakaipisisa zvakaita kuti vazoguma vave muchipatara. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 Dr. Dzamara.
Ndinotenda nekukoka kwamaita.
Dr. Dzamara, tinoona kuti musi wekupemberera kuzvitonga kuzere makawanikwa muchimbunyikidzwa kodzero dzenyu muchirohwa pamusoro pekutsakatika kwamukoma Itai Dzamara. Mungatudza kuti chii chakasvitsa kuti munge muchitora chivindi chokupinda munhandare yakachengetedzwa zvakadaro mukatanga kuratidzira?
Musi wemuvhuro yaiva zuva reindependence yeZimbabwe. Ini ndakabva kumba kwangu ndikasvika kuNational Sports Stadium. Ndazana kuenda kumhemberero idzodzo. Asi zuva iri ndakati ndichaenda ende donzvo rangu raiva rimwe. Raiva rekuti kudii? Raiva rekuti hongu tiri kupemberera kuti nyika yakasunungurwa asi zvizvaro zvemunyika yemuZimbabwe hazvina kusununguka. Independent but not free. Where is Itai Dzamara? Ndo zvanga zvakanyorwa paplacard randakasumudza pamberi pemaminista pamberi pavamugabe. Chinova chinyi zvisati chamboitika. Takandipa chindi. I'm sure igwara rakafambwa naItai. Akava munhu akamira nechindi, akava munhu akamira asina kutarisa kuti chii chingaitike kwandiri kana kuti chii chingasaitike kwandiri. Izvozvo zvoga ndozvakandipa chivindi kuti no, mumwe wedu akamira pamukaa achimiririra tose. Now ambunyikidzwa apambwa, isusu vafara tiri kudii nezvazvo? Saka ini somununʼuna zodunga munhu ndakazoona zvakakodzera kuti no, nyaya yemukoma wangu haifani hongonzi yatsakatika kunge pasina chakaitika. Mwana woka uyu munhu akazvarwa nevanhu woka uyu.
Makanga mawana sei mukana wekuti mupinde kuVIP kwamakazokwanisa kunge muchienda kumberi kwematenda?
Pachirungu vanoti where there is a will there is a way. Ndaiva nedonzvo, ndaiva nechido chekuita chinhuichi. Ndikapinda munhandare. Ndikutaura kwandaita yaiva nguva yangu yekutanga kupinda munhandare kuchiitwa gungano rakadai. Saka ndaisatoziva zvinenge zvakamira. Ndakapindamo ndikazikana ndikaona kuti zvakamira sei. Nditenderewo ndichiona kuti okay, vanhu vari apa pane magadhi mangani apa pakadii. Kusvika ndazoona mukana kuti apa ndokwanisa kupinda napo. Ndaona mukana iwowo ndakamirirawo pane vanoita zvekuimbo vechimurenga wekwaya. Ndova ndakazongotiwo vachipindawo. Ndikataurawo nekamwe kamupana kakandipa heti yeZANUPF. Ndikaitawo ungewo mumwe wavo ndakasungirirawo fulegi ndikapinda zvakanaka naye. Zvina kana kumbodii. Ndapinda mukati imomo kwakutsvaga kadhibhokisi rangu. Ndakatsvaga mukoma anotengesa maice cream. Ndakamuti ndikukumbirawo bhokisi rako. Vaaramba bva ndamupa $2 akandipa. Ndawana chibhokisi chiye. Nyaya yanga yave yekuti nditsvage chinyoreso. Ndikawana chinyoreso kwakunyora meseji yangu. Ende zvese izvi zvaiitika purogiramu ichifamba. Kuzosvikawo pandakaona kuti no, nguva yakwana yanguva yekuti ndichisumuke. Ndipo pandakazosumukawo ndiratidzira. Ndakamira pamberi pemaminista ndaratidzira kudaro. Ndopandakazotorwa nekunorakashwa kumashure kwematende.
Saka mune matanho hamuchazotorerawo here vakakurovai ava?
Hongu ndikutarisira kuti ndichange ndibatsana nemagweta ndichitora matanho ekuti nyaya iende pamberi pedare. Ndeyekuti hapana chandakatadza. Handina kupfuura munhu ini. Handina kuuraya munhu. Ndakaita zviri pamutemo. Ndakademonstrata zviri pamutemo.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Dzamara nekuwana nguva nesu pastudio 7. Maita basa.
Tinotenda.
Manga makateerera kuna Dr. Patterson Dzamara, munin'ina waItai Dzamara, avakapambwa vakatsakatika muna kurume wegore rapera. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muwako waBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inayo zvakare. Magweta okumbira kuti nyaya yameya weguta reGweru inzwikwe nechimbi-chimbi nedare. Sangano reUSAID robatsira vanhu vari mumaruva. tashika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Kips Dube munawo dzechirongo.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, April 23rd, 2016. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. Thank you for joining us live from Washington. This is Kips Dube. Here are our top stories this evening. Some Zimbabweans threaten to stop children from going to school over the country's national pledge.
We are asking all children in Zimbabwe, not just Bulawayo, to boycott the first day because we will not be forced to take a pledge and loyalty to something that we do not understand.
Other Zimbabweans say they have not yet enjoyed the fruits of independence.
We are still in the wilderness, and until we reach Canaan, it's not yet Uhuru. ZANU-PF and the 36 years of independence have given us an illusion.
And as usual, we'll focus on women's issues. Stay tuned. Some Zimbabweans are threatening to stop children from going to school over the country's prescribed national pledge. The Ministry of Primary and Secondary Education introduced the national pledge this year that will be recited by pupils and students in all schools. Parents say this is unconstitutional. Useni Sibanda, who attended a meeting convened by concerned parents in Bulawayo, tells Studio 7's Chris Gande that most attendants agreed that children won't attend classes next week if the government insists that they should recite the national pledge.
People are rejecting the national pledge for the simple reason that there was no consultation. We're not told about it. This is just being imposed upon us. And also, we realize that this pledge is like, to us as Christians, is like a religious ritual. Because if you make a vow and then bring a gift for that vow, it means you're actually conducting a religious ritual. But we are not sure who are we doing all this allegiance to.
So eventually, what was the outcome, the decision that
the
you took?
The outcome was that, first, we are having an urgent constitutional court application that is going to be done. Of course, there's already one that has been lodged, but we want to lodge one as a whole group of people from Bulawayo, as church leaders, as residents, as parents. The second thing is that we will not allow our children, we will boycott the first day. We are asking all children in Zimbabwe, not just Bulawayo, to boycott the first day because we will not be forced to take a pledge and loyalty to something that we do not understand. Then the third thing is that we have decided to hold a big prayer meeting on Wednesday. This will be in Bulawayo. But we are talking to the other hub structures that Christian Alliance has got and that other organizations that we are working with have got. And also we have done a petition where we have already, just today only, we have collected more than 20 to 30,000 signatures.
That was Reverend Useni Sibanda of the Christian Alliance of Zimbabwe speaking with Studio 7's Chris Gande from Bulawayo. The government claims that the national pledge would motivate people to cherish their Zimbabwean identity. The European Union, or EU, says it remains committed in promoting civic society organizations despite renewing relations with Zimbabwe. It says non-governmental organizations play a critical role in creating democratic societies. Our correspondent Daura Eshaba has more.
Speaking during a launch of some projects funded by the European Union in Mulawayo recently, the head of the EU delegation to Zimbabwe, Ambassador Philip Van Dam, said the objective of the EU's support is to improve civil society organizations' capacity to effectively participate in Zimbabwe's public policies and programs, which he noted is critical in a democratic society. Ambassador Van Dam said, although the EU re-engaged the Zimbabwean government through the signing of the National Indicative Program, or NIP, in February last year, that re-engagement will not result in turning its back on civil society.
I would like to reiterate that today's launch reflects the EU's commitment to civil society, if still needed. An empowered civil society representing empowered citizens is a crucial component of any democratic society. And we encourage continuing policy dialogue with all stakeholders.
The EU provided funding for 5 civil society projects grouped in different thematic areas, including enhancing citizens' participation in policy making through the strengthening of community-based organizations. Liz Wejamela of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, whose organization is among 5 recipients of the funding, said ordinary Zimbabweans are not yet aware of the rights that they enjoy under Zimbabwe's constitution. Jamela said the organization would use part of the funding to raise awareness of the constitution.
We are trying to provide a platform for dialogue on the roles of communities and local authorities.
Responding to a question from Studio 7 on the sidelines of the meeting about when the EU is likely to consider removing targeted sanctions on President Robert Mugabe and some senior ruling ZANU-PF officials, given some views that the measures are no longer effective or relevant, Van Dam said there are some outstanding issues that need to be dealt with. He refused to elaborate, adding that the EU remains in dialogue with the Zimbabwean government.
Indeed, our ultimate goal is full normalization of our relations, and there are still indeed a couple of issues outstanding, but that the best way of reaching that point of full normalization of our cooperation is by engaging at a practical level, rebuilding trust and confidence, and trying to sort out the remaining outstanding issues through dialogue and engagement. The political dialogue with the government is conducted with the government, not with the press.
The EU, along with the United States and other nations, have been providing assistance to Zimbabwe since independence. Relations between Harare and Western countries have in recent years been sour, as the ruling ZANU-PF party has accused them of seeking to effect regime change. Government has also often accused civil society organizations of being agents of that agenda. Reporting for Studio 7 from Bulawayo, this is Taurai Shaba.
Some people in Manicaland province say they have not been able to enjoy the fruits of independence due to serious social, economic and political problems in Zimbabwe. Our correspondent Lloyd Amoyo reports from the provincial capital, Mutare.
One of the disgruntled local people is Craig Chimeza of the newly formed Zimbabwe People First, led by former Vice President Joyce Mujuru. Chimeza of Watsomba communal lands about 30 kilometers north of Mutare says most Zimbabweans feel let down by the ruling ZANU-PF party.
We celebrate independence. We celebrate 36 years of independence like Israelites out of Egypt, but not in Canaan. We are still in the wilderness. And until we reach Canaan, it's not yet Uhuru, right? ZANU-PF and the 36 years of independence have given us an illusion, a mirage of what independence can be, of what freedom can be. The issue now, 36 years after independence, it should be an inspiration to every son of the soil, to every Zimbabwean, that the life Kasukwere has, the life Obed Mpofu leads, the mansion the president have, can be a reality to every son and daughter of Zimbabwe. None left the war, none came into Zimbabwe with flash and posh cars.
Chimeza says that, as far as he is concerned, there is need to end political polarization in the country in order for people to enjoy the fruits of independence.
They can see the dream, if the resources are equitably distributed, that they also can claim for themselves. And it is that Joshua generation that says, yes, thank you to Moses, but we will take sons of Israel into Canaan, into a Zimbabwe where there is no polarity, into a Zimbabwe where there is no division by creed, color, or tribe, into a Zimbabwe where opportunity is for all and not just for a particular party or family.
James Sinyoro of Ozi Communal Lands echoes the same sentiments, noting that it is strange that the ruling elite are clinging to power when they are unable to cater for the needs of Zimbabweans.
Zimbabwe celebrated independence from 1980, and thereafter, the majority of Zimbabweans have not derived any meaningful benefit from the fruits of independence. There is no social or economic transformation of the majority of Zimbabweans. As you may see at the moment, the economy is very difficult for the ordinary citizens, and the government is not really answering to the economic expectations of the people at the moment.
Sinyoro and Chimeza are not the only disgruntled locals as people like Itai Tangwena of Nyangas Kairis village believes that there is nothing to celebrate due to the current harsh economic situation in Zimbabwe. But ZANU-PF activist and youth wing member Silas Saruchera says independence means a lot.
The meaning of independence is that people are free in Zimbabwe. We are in a free country. Everything we are doing is free.
It is still remains to be seen whether the situation will improve in the near future so that Zimbabweans may enjoy the fruits of independence from British rule. Reporting for Studio 7 in Mutare, this is Lloyd Damoyo.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. We are broadcasting on 909 Medium Wave and on the 4930, 5940 and 15460 shortwave frequencies.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
The human rights situation in North Korea remains abysmal, according to the 2015 State Department Human Rights Report. The country remains an authoritarian state, which has been led by the Kim family for almost 70 years. The government of Kim Jong-un continues to rule with an iron fist, denying freedoms of speech, press, assembly, association, religion, and movement. One of the most infamous aspects of the North Korean regime's repression is its network of prison camps. According to the Human Rights Report, there are reportedly between 80,000 and 120,000 political prisoners in North Korea. Torture continues to be a common occurrence in North Korean detention facilities, according to numerous defector accounts and non-governmental organizations. Abuses include severe beatings, electric shock, prolonged periods of exposure to the elements, humiliation such as public nakedness, and confinement in tiny punishment cells. Mothers were, in some cases, reportedly forced to watch the infanticide of their newborn babies. According to the United Nations Commission of Inquiry's 2014 report, North Korean officials had, in some cases, prohibited live births in prison and ordered forced abortions as recently as 2013. The Korea Institute for National Unification, or KINU, a South Korean government-affiliated think tank, reported that in some cases of live birth, the prison guards killed the infant or left the baby to die. KINU also reported cases of guards sexually abusing or exploiting female prisoners. In past years, defectors reported that authorities subjected Christian inmates to harsher punishment if their faith was made public. The United States condemns in the strongest terms possible the human rights abuses in North Korea. The U.S. believes all people everywhere, including North Koreans, are entitled to fundamental rights. As U.S. Secretary of State John Kerry said, people everywhere want to be free and in control of their lives.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
As usual, it's now time for the Women's Forum.
Welcome to the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight, we're gladly joined by the MDCT legislator for Harare West, Jessie Majome, who has initiated a petition that she calls the Hands Off Harare Petition, which seeks to stop the interference by the Minister of Local Government, Xavier Kasukuwere, in the affairs of city councils, which she says is breaching Section 2642A of the Constitution. Welcome to the Women's Forum, Ms. Majome. Tell us about your petition. Why have you decided to start this campaign?
It's a petition to encourage the residents of Harare to take up the power that they were given by the Constitution. Power was devolved to the residents of Harare and to all the other residents of other municipalities and also local authorities to decide what happens to them through their elected council. The Constitution gave power to councils that are put in place by residents to make decisions. The minister no longer has power at law to either make decisions on behalf of local authorities or to fire them or to just run local authorities. He doesn't have that anymore. The Constitution says that we, the residents of any locality, have the power to make our own decisions and must say what happens to us. So this is a call to residents of Harare in particular, either those who are in Harare today or those who have properties in Harare and relatives in Harare who are connected to Harare, to say to the minister, no, respect the Constitution, respect us, respect our views by signing that petition to remind him that he must let the city of Harare run itself like all other cities. The High Court has even given him an order to remind him that no, he cannot run councils anymore, but he's not listening. So I think the residents of Harare need to raise their voice, and I'm encouraging people to go on to www.change.org or go to my Facebook page and get the link and sign the petition, and encourage others to sign it as well.
What prompted you to take up this initiative?
I understand the law and the constitution, and I was privileged to participate in the writing of it. And in the writing of this new constitution, we especially took care to make sure that we remove that undue power that the minister used to use to abuse his power and kick councils out and make political decisions for his benefit and not for the people. And I am particularly moved because I had a similar experience in 2003. I was elected as councillor for Ward 1, Wange, and chair of the local board, which is effectively like the mayor. I was unlawfully suspended and even unlawfully dismissed by the minister of local government then, using the powers that he seemed to have in terms of the law. Ironically, I was suspended and dismissed for suspending the chief executive officer, and the minister gave me an order to reinstate them, and I refused because I wanted due process to be taken, and he continued to ignore and just dismiss me. And I couldn't do much about it except filing an urgent application in the High Court in Bulawayo, which is still pending up to now since 2003. But now, because of experiences, he then moved to Harare, and then he moved to Gweru, and as well as Chitungwiza. He went through all councils of the opposition. I was the first one that he kicked out. And then in writing the constitution, we were wiser. We made sure that we will not let the democratic will of residents of local authorities be subverted by one person because he doesn't like the opposition leading local government. So we've got those powers there. So now Harare city residents and other residents can do something about it now because the constitution is very clear. It says so, and the High Court correctly interpreted the constitution. So this is why I particularly moved this.
Where do people find your petition, and how many signatures do you need before you actually take it to the minister?
Right now I've got 170 signatures, and they've actually, for an online petition, it's encouraging. Since the minister purported to threaten the council with firing it and also with dismissing the mayor, and with what he's done now to claim to suspend the mayor, the numbers have gone up. But, you know, I would really like some more signatures, and especially women. I'm appealing to women because I notice women don't, for some reasons, they don't usually participate online in public political issues. But and I really thank those who signed, and it's mainly men and the women who signed, and encourage even more women and men to sign the petition, because this really affects us, those who either bought properties, pay rates, or even just live in the city. We need our city to be run properly. We need the council to be able to make decisions if in its best interest without being afraid of the minister.
Time is not on our side. Thank you very much, Honorable Jesse Majome, the MDCT Member of Parliament for Harare West, for having been our guest here on the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women.
You are welcome.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Thanks very much, Marvelous Mhlanga Nyahuye. We hope you are going to have a very wonderful weekend.
Purple rain to be your weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. Baby, I could never steal you.
The music of the late music icon Prince, coming to you from the Voice of America in Washington. Now to recap today's top stories. Some Zimbabweans threaten to stop children from going to school over the country's national pledge. And others say they have not yet enjoyed the fruits of independence.
That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Chris Kande. This is Kip Stube in Washington, D.C., wishing you a pleasant evening and a very, very good night.
Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 23 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje izakhamizi zakobulawayo zimanyene labezokholo bavumelene ukuthi abantwana bengayi esikolo lapho zivulwa bekhalala isifungo esizaqala kwenziwa izikolo zivulwa ngevikezayo.
Okwakathesi amabhishops akhulumile, lezakhamizi zikhulumile, labazali abalabantwana bathe bona lokhu abakuvumi.
Ibandla leZimbabwe People First likhangelele ukwenza umhlangano wokukhetha inkokheli oweCongress umnyaka usiyaphela. Lanxa odokotela sebebuyele ezibhedlela empilo kobulawayo umumo lokhu ungamanga kahle esibhedlela lesi.
Ukubuya abantu bayabuya ngoba vele akula lapho abangaya khona. So bayabuya labo into ehluphayo amadradiwa ngekhoyo bebesebezama ukuthi bezincede ngokuyathenga emafamasi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo zimanyene labezokholo bavumelane ukuthi abantwana bengayi esikolo lapho zivulwa ngevikezayo bekhalala isifungo esizaqala ukwenziwa izikolo zivulwa. Isikhulumeli somanyano weChristian Alliance umfundisi uSeni Sibanda utshele iStudio 7 okunengi ngomhlangano abawenze izolo kobulawayo.
Sihlanganelane sikhangela ludaba lokuthi abantwana kumele benze isifungo nxa isikolo sivula. Uthiwa iMinister of Education ithumele incwadi ukuthi kwenziwe ngenkani. Ngakho sihlangene sasesivumelane ukuthi hayi into enjalo asoze sivume. Njalo into ebi khanya sibili egcekeni ukuthi wonke umuntu kungakhethela ukuthi uvela ngapho bengakuvumi lokho.
Kakhulu kakhulu singathi thina kuyini abantu abangakufuniyo ngesifungo sona?
Okokuqala ukuthi iMinistry of Education ubaba uDokore kazange ahlangane labantu akhulumisane labo asiphumele egcekeni ukuthi into efuna ukwenziwa ngokuqala lokho. Okwesibili njalo nxa sikhangela ukuhlangothi lwesiKristu nxa iBhayibheli lithi lona akumelanga wenze isifungo. Njalo ke thina sikukhangela ngamehlo ukuthi laba abantu abasesezikolo ngabantwana abancane. Ngakho thina singeke savumela abantwana bethu ukuthi behambe bayefunga ngoba naso isisekelo sombuso siyabavikela abantwana ukuthi vela kumelanga bebanjwe ngamandla ukwenza into enjalo. Nxa njalo umuntu esenza isifungo ebesethatha isipho ehambe laso khonapho kuyafana lokuthi usukhonza. Ngakho thina esingasakuzwisisiyo ukuthi kati yona iMinister of Education singena njani njalo kuyabe kukhonza ubani khonapho ngoba kumele ukuthi umuntu aphakamise iflag eZimbabwe. Njalo kuyakhulunywa ukuthi sihlonipha abantu abafayo. Manje thina ke ngesiKristu lokhu kuyabe sokulwisana lokholo lwethu. Ngakho sibona ngani hayi okwakathesi amabhishops akhulumile, lezakhamizi zikhulumile, labazali abalabantwana bathe bona lokhu abakuvumi.
Manje livumelana ukuthi kuyathathwa nyathelo bani njengoba izikolo zivulwa nje kathesi?
Into esiphumelalo esikubophile yilokho. Okokuqala ngomvulo udaba lolu sesiluthatha silusa kumthethwandaba ophezulu iConstitutional Court. Siyakwazi ukuthi kulo muntu oyedwa bese luhambisile kodwa kathe sesiluhambisa thina njengobulawayo abafundisi bonke abakobulawayo izakhamizi zakobulawayo abazali bakobulawayo sonke sithi thina asikufuni. Ngakho sesikuhambisa ke ngathi eConstitutional Court. Okwesibili senze ugwalo esithi petition esithe abantu bebe besayina ukwenzela ukuthi siluthathe njalo lalo lube yi-evidence isisekelo sokuthi lokhu asikufuni.
abakufuna njalo njengoba thini Christian Alliance ikhona ezigabeni zonke zelizwe leZimbabwe abafundisi bethu kwezinye izigaba emaswingo emashonaland eHarare nakwezindawo sebeqalisa ukuqoqa abantu belungisa uhlelo olufana naye okwesithathu thina abantwana bethu abasoze bahambe ezikolo ngelanga lokuqala nqa into le ingasoze imiswe ngumthetho wandaba abasoze baye esikolo akulandaba lokuthi ngabantwana abaseboarding kumbe abangenele esikolo khona phe-drop-in abasoze baye ngelanga lokuqala njalo sivumelene ukuthi ngolwesithathu kuzaba lomthandazo omkhulu kakhulu koBulawayo esizabe sithandazela lindaba njalo sizimisele ke thina ukuthi sizathandaza sihambe ke siyekhulumisana nabo abantu abohlelo lokufundisa abantu abakhangela abantwana be-Ministry of Education ukuthi ngabe baqale bakhuluma lathi bengayenzini.
Umfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli somanyano weChristian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ibandla leZimbabwe People First likhangelele ukwenza umhlangano wokukhetha inkokheli oweCongress umnyaka usiyaphela. Isiphathamandla saleli bandla elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, umnumzana Rugare Gumbo utshele iStudio 7 okuningi abakwenzayo.
Yabona kwaphumelela, anti abantu manxa beyenza izinto bayabe bele objective yabo. So kwayenza kuhle. Sibona njengakwenza kuhle.
Khona elizweni ke eZimbabwe likhangelele ukuthi kungaba lokutshengisela yini elingakwenza?
Hayi, asikakhangeli into leyena leyo, kodwa into isakhulu anti ithola ama indlela ezitshiyeneyo so asikafiki lapho asikasukukhulume.
Kodwa khona ebandleni kuhamba njani kwakathesi sibona ungani beselithuli kakhulu?
Hayi, uhamba kwezinto phela lingakhuluma suku zonke mngani wami. Sakhuluma ukuthi thina sifuna ukuyenzani, sakhuluma izinto zona lezo. So siyalungisa izinto eziningi-ningi ukuthi sibe sikwanisa ukuthi sitshele ilizwe ukuthi thina sifunani, sizayenza njani and so on. Kodwa akutholanga, anti siyabona ukuyenzakalayo khonapha, so akutholanga.
Likhangelela ukwenza nini iCongress?
Angazi, umuntu ongaziyo ngumavayele ngukhomisa wethu, ngiyolungisa zona lezi zinto. Kodwa sikhangele ukuthi roundabout October bangakhona kande. Because kule zinto eziningi simele sizilungise singahambe eCongress.
Zifana lani?
Actually ulungise ama-structures phela. Ama-structure from ward, constituency up to provincial level. Kumele kube khona, kumele kube lamakhadi, kumele kube le-mobilization yabantu. So kule zinto eziningi-ningi ezimele siziyenze.
Umnumzana Rugare Gumbo isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ubekhuluma leStudio 7 eseHarare. Lanxa udokotela sebebuyele ezibhedlela empilo koBulawayo umumo lokhu ungamanga kahle esibhedlela lesi. Odokotela bake bakhalala umsebenzi ngenyanga edluleyo ngenxa yokungavumelani ngendaba zeholo okubangele ukuthi izibhedlela ezivalisa esempilo zivale ingxenye yazo eyelapha abantu besuka ezindlini zabo. Sixoxe lomnumzana Jabulani Nyathi oyinhlanganiso yabaphila lomkhuhlane wezinso ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Belo ngani situation ngani ba normal kodwa hayi akukabi right start.
Nxa usithi akukabi right kuyini okwenzakalayo?
Hayi ukusebenza sebebuyela sebesebenza kodwa yipi uthi ufola khona phela ngolemithi yona leyo ngikhozi.
Kodwa wabona odokotela bakhona bonke?
Hayi sebekhona kade ama doctors.
Yoni outpatients seyavulwa yini?
Hayi kulezi suku ivuliwe iyasebenza.
Baningi abantu ababe bebuya esibhedlela kumbe njengoba usitsho ukuthi akula mithi vele sebebalutshwana?
Ukubuya abantu bayabuya ngoba vele akula lapho abangaya khona. So bayabuya labo into ehluphayo ama-drugs yangikhoyo bebesebezama ukuthi bezincede ngokuyathenga ema-pharmacy. Ngaba belimali but nxa ungala mali kuba nzima.
Manje abanjengaweke abafuna imitshina yona leyana edialysis kuhamba njani?
Imitshina iyasebenza kodwa into yokuhlupha ukuthi abantu bazithengela ama-consumables njalo njengoba ukwazi ukuthi ngangakhuluma laphana ukuthi ama-consumables angikhona angane abiza imali eningi kakhulu.
Umnumzana Jabulani Nyathi ngwenhlanganiso yabaphila lomkhuhlane wezinso ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councillor Thabita Ngwenya ka Ward 6 kobulawayo esichathisela ngokwenzakala esigabeni sakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Okwakathesi ngamaprogramu awukuphetha ithara. So u-City Council wathi sidinga ama-community groups esigabeni lapho esihlala khona. So nginabantu abangu-about 42. Abanye benza bavula imidelo, abanye benza bafake isigamba kuma. We can't absorb abantu bonke abasewodini. And yethi labo bayafuna ukusebenza ngoba ama-industry avaliwe.
Bakhona yini omama kumbe ngobaba abaningi?
Ah, kakhulu. Ngabona ukuthi kumele ngingenise labo mama, labo ntanga, ama-youth bakhona, labo mama bakhona, labo baba. Kuyabuya kufuqa amabhara emsokozo. But omama bakhona bayakwanisa ukusebenza i-4-5 ukuthi labo they're able to do that type of work.
Oh, labo bagebha imigelo omama?
Yeah,
kule mbadalo yini abayiphiwayo laba bantu?
Yeah, kule mbadalo babhadalwa ngu-City Council. Endaweni yokuthi u-City Council employ abantu abasebenza ku-City Council, sabona njengama-councillors kufanele sacela ukuthi abantu balendlala asike sinikeni eminye imisebenzi izakhamuzi.
Uhlelo lolu lukhona kwamanye njalo ama-ward?
Yekho, lukhona kwamanye ama-ward la nxa singakahlanganisi uBulawayo wonke, kodwa lukhona kwamanye ama-ward.
Imuli eyodwa iphiwa imali enganani?
I wouldn't say ngoba bazabhadalwa sebeqedile singama-contract.
I-ward yakho imeleyo igoqela isidojiwe hostel. Sake safika kuliyana indawo abantu behlezi beminyene, imuli ilendlu nje eyodwa eyiqomaqomayo phakathi.
Kuloko kunjalo balokho behlezi njengoba nala ukufika behlezi, kodwa abanye bakhona sebazuzi izindlu ezingezabo e-Country Park. Kwabunjwa ilokhuzeni kuthiwa i-cooperative. So bancedisa ukuthi bazuze izindlu ama-stands angana abakwanisa ukuwabhadala emisteni ephansi. And abanye labo futhi kuzama ukuthi bayaphuma labo baye kwezinye indawo khona ngale Country Park. So balokho bekuphuma mbijana mbijana. Ngaphandle kwalokho u-City Council is aware of i-situation ye-SDGs. Kulokho kuzanya ukuthi bangasusha khonaphana kuleyani indawo, kodwa awukabilelayo. Kodwa umuntu wonke nje uconcerned ngakho.
Kuyathembisa yini ukuthi bazasuka? Njalo nxa besuka abakho abanye abangenayo yini?
Abanye bayangena sibili ngenxa yokuthi abantu vele bayahluphe kwiindawo zokuhlala. Like bayangena ngoba bangena through i-housing office yemzulikazi, yibo abakhangela ama-flats wona lawo. So abantu bahambe beseyakhala ngikhona ngale mzulikazi. Ndibawe sebengena.
Uthe kulenye iprogramu eliyenzayo ungasichasela ukuthi yiphi?
Besithi nga-aplayela ukuthi singasebenzisa yini ibhawa eduzane esidojiwe ema-industry ngale ngoba yayisebenziswa ngabengwebu then bavala ibingasetshenziswa kweminyaka.
basivumele abakakhanseli njengama-residents ukuthi sisebenzise senze ama-project khona.
Ye, abe ngama-project anjani?
Sizama ukwenza ama-factory shells asika-conclude so far ngoba kule committee ethi working on it. And besizazama ukuthi sazise u-Ward 6 wonke ukuthi sekusile ndawo enjalo. Sesiphiwe ibhawa and sesizasayini i-lease agreement. Kulama-shed lezizakhiwe eziphakathi. So siyabe siza-allocate-ana ukuthi omunye athathe indawo le enza ukukwanisayo. Yumbono ophakathi wezakamizi ngaleyo project. Abakwazi ukwenzani, abakwazi ukuthengisa amafoni and so forth. It's like ama-factory shelves, yikho esifuna ukwenza. So it will be trying to create employment.
La isibongile ukuxoxa lani council.
Hayi, siyabonga lati.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Councillor Thabita Ngwenya ka Ward 6 wobulawayo obesichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga ube lelanga elihle.
Yeah man, from the jungles of Africa, this is the African dance time. You see me, I say? All right. Black, white, green, yellow, pink, and white. Everybody, come around. Shake on the body and go on like so. La. Think about you in the afternoon. Show me the do. Come and just and hold me. Make me feel so irate. Twist and turn, darling, mercy. Check and shake.
Feel so butter.
Hey, don't be late.
Feel so yore.
In a rubber dub style.
Feel so hot.
In a dancehall style.
Come so hurry
up. Hey, bump and grind.
Feel so butter.
Hey, slow and sexy.
Feel so yore.
Ah.
Feel so
easy.
Feel so yore.
Marvelous.
Easy. Oh Lord, have mercy. My darling, mercy. Please have some mercy. I beg you, mercy. Please have some mercy. I'm sorry, mercy. Please have some pity. Oh Lord, have mercy, mercy. Oh Lord, have mercy. My darling, mercy. Please have some mercy.
Rain upon me, come in on the chamber. When you touch me, I melt like butter. Touch me now and light my fire. Shake and shake.
Feel so
hot. Hey, don't be late.
Feel so yore.
In a dancehall style.
Feel so hot.
In a rubber dub style.
Come so hurry, hurry.
Hey, bump and grind.
Feel so hot.
Hey, slow and sexy.
Feel so yore.
Nah.
Ugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. Izakhamizi zakobulawayo zimanyene labezokholo bavumelane ukuthi abantwana bengayi esikolo lapho zivulwa bekhalala isifungo esizaqala ukwenziwa izikolo zivulwa ngeviki ezayo. ibandla leZimbabwe People First likhangelele ukwenza umhlangano wokukhetha inkokheli oyiCongress umnyaka usiyaphela. Lanxa odokotela sebebuyele ezibhedlela empilo umumo lokhu ungamanga kahle. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande Lilali.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.